bongu magwete edu amanya payapo chimanerano vatorwa muzvare Rita Nyampinga namuzvare Stabile Dewa vatorwa vachangosvika panhandare yeRobert Mugabe National Airport.
Vari kupomerwa mhosva yei?
Pari zvino magwete edu hasi tonanisa kuziva kuti vari kupomerwa mhosva yei nekuti vari kumhanyidzana navo mapurisa nokuti wabva kutorwa kubudiswa paairport wachiendeswa kuHarare Central Police ndokwati rufuwa ndokwauri kuendeswa. So magwete edu ari kumhanyidzana nevanhu ivava pari zvino.
Asi pange pambobudiswa here shoko rekuti vari kutsvagwa?
Tichatonzwa kana magwete abva kumapurisa ikoko parekodwa inonzi muchirungu wanted caution statement kuti vava vanhu vavaidiwa here kati vanga vasingadiwa here. Asi tiri kuona kuti kukwira ndege kubuda muZimbabwe yamhosva, ndozvazoda kureva handitika.
Pane vamwe vakasungwa vashanu vaya, mungaziva kuti dare richanzwa riini nyaya yavo yekuti vapiwe mukana wekubvisa mari yechibatizo?
Wakasungwa vamataura anosanganisira mukoma George Makoni, mukoma Tatenda Mombe Yarara, mukoma Kamuchera Mukura, uyezve naMpaso namuzvare Farisayao vari kutarisirwa kumira pamberi pedare reHigh Court mangwana makufena 9 pari kutarisirwa kunzi chikumbiro chavo chekupiwa mubatiso webheu chinzwike mangwana kuHigh Court.